Mangwanani akanaka vateveri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai vimbai tsvangirai dzava avo vakashaya mari mwezuro vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorondedzera kuti sei zvisingagoni kuti vashandu vabhadharwe nemari yekuAmerica. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai dzava vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kuchaitwa munamato kunyaradzo funeral home nenguva dza9:30 mangwanani anhasi. Mushure memunamato vachaendeswa kunharaunda yavaimiririra muparamende yeGlenview South uko kuchaitwa musangano nenguva dza11 mangwanani ano. Tabata vaMafume kuti vatiudze nezvezvirongwa.
Kuchengetwa kwamai tsvangirai dzava kuri kufamba nhasi. Tinenge tiri kuGlenview constituency. Vachange vachiinda kuconstituency kwavo kwavaishandira, kune vanhu vavaida, kune vanhu vanovada, kune vanhu vakavavhotera vari mwana mudiki kudaro. Saka vachainda ku constituency office, vobva ikoko vachainda panonzi pamapostori patiri kukoka munhu wese jekerere Zimbabwe yose vemuconstituency vemuHarare province. Tiri kuti vauye neuwandu hwavo, chikafu chiripo, transport dziripo, tonge tichirangarira mwana wavatsvangirai, tonge tichirangarira mwana wemusangano. Vari kuconstituency ikoko pamapostori patichaungana, vapfuura nepaconstituency office, pachataurwa nehama dzavo, pachataurwa nevakuru vepati, kusvikira kuna ivo vachamisa vachataura nenhoroondo yaivo maitsvangirai dzava. Saka tinokoka munhu wese. Pabva ipapo vachange vachizonorara kumba kwavo kuStrat Haven, imba iyo kwaigara vatsvangirai, imba yakajairika, imba inozivikanwa. Ndo patinenge tiripo. Ivo Apostle Java vanenge varipo, vaikurukudzira kuti vanhu vauye neuwandu hwavo, vauye ticelebrate upenyu hwamai tsvangirai Java. Vachazondoradzikwa neThursday kuGlen Forest Cemetery iri muno muguta reMuHarare. Kucemetery ikoko kuchange kuchiprovidewa transport zvakare kuti vanhu vange vachienda ikoko kunomuradzika. Glen Forest kwakajairika zve muno muHarare, kuri kumberi kweBorodale, kuguta reBorodale. Tichidarika ikoko ndo kunowanikwa Glen Forest. Saka ndo mafambiro achaita urongwa ihwohwo. Asi nhasi zuva rese programu inenge iri kuGlenview, uko ndo kwavanga Glenview South, kwavanga vari Honorable MP, kune vanhu vakavavhotera. Tinokurudzira kuti ruzhinji rweHarare runge ruchiuya ikoko. Programu dzichatanga kuma9. Vanenge vari panyaradzo. Panyaradzo apa pachaita a small service, but iyi ndiye mhuri. Hapakwani chechidiki, asi kuGlenview constituency kumapostori ndo patinenge takazara, ndo patinokwana, ndoo panenge pane chikafu, ndoo panenge pane kuti tinge tichirangarira gamba reMDC.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi inoti hazvigoni kuti vashandi vade kubhadharwa nemari yekuAmerica, asi ivo vachiziva kuti makambani avanoshandira haasi kutengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika zvekuti zvingapinza mari yekunze munyika. VaLuxon Zembe vanoti vashandi vanofanira kunzwisisa kuti makambani akawanda kunze kwemigodhi inotengesa zvicherwa zvayo nemari yekuAmerica haakwanise kuvatambirisa nemari yavari kuchemera iyi. Vanotiwo kushayikwa kwezviri kubuda mumakambani kuri kutadzisawo kuti vashandi vawane mihoro yavo yakatsarukana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndizvozvo chaizvo kuti kuora kwavanhu zvinoda kuti tinde tishande mumakambani pave neproduction. Tikasaiwana production, hapana zvinoitika. Kuti tiwane production, makambani anofanira kunge ari kuwana mari uye akaenda kumabhengi. Kumabhengi hakuna mari. Mari dzavari kuwana vari kuwana kumaparalo market. Dziri mari dzinoriva. Kuti udziwane zvakare unenge uchida mari yakawanda yekuti undotenge mari yacho inodikanwa, especially mari yemahisa yeforeign currency. Saka tine dambudziko guru ipapa. Saka zvichinetsa kuti vashandi havasi kuwana mari dzakakwana, mitengo iri kukwira nezvirikumirira akaita nyaya dzeupfumi hwedu hwenyika. Saka tiri kuti shiri kure kuti tisvike titi zviro zvaakufamba nenzira kwayo. Ikonomi yedu iye zvinezvi iri kudzika, iri kuramba ichidonha. Upenyu hwavanhu huri kutoenda west and west. Tikatarisa vanhu vaakushaya chikafu, vanhu vari kutambudzika, watowandisisa, makambani ari kuvhara, vashandi vari kubuda mumabasa.
Kuuyawo ivo vashandi vari kuchemera kuti dai vatambiriswa mihoro yavo nemari yekuAmerica kuti zvinhu zvireruke, idanho ringange richitambirika richiona kuti nyika haisi kuwana mari yekunze iyoyo?
Aiwa, hazvigone. Kumakambani kana asi kuwana mari nemahusa, vanokubhadharisa vanhu nemahusa sei? Vanoiwana kupi yemahusa acho? Saka ndozvetinoda kuti vanhu veZimbabwe nevashandi vanzwisise ipapo kuti makambani edu kana ari kugadzira zviro achitengesa nemaRTGS dollar, hazvikwanisidi kuti uchindibhadhara nemahusa, nekuti kambani haizi kutengesa zviro zvayo ichiwana mahusa. Kunze kwekambani dzakafanana nemamines wemigodhawa wanotengesa zviro zvavo wona mari dzavo dzemahusa, avo wanogona kupiwa mari dzemahusa. Ruzhinji rwese rwevashandi muZimbabwe hazviiti kuti tichiti ngatiti vanhu vanga vabhadharwe nemahusa, nekuti nyika yedu iye zvino izvi haisiri kushandisa mahusa mukutengesa nekutengeserana kuri kuitwa zviro. Asi dai takange taita zvakananga takaita muna 2009 zviya, takanga tadollarize ikonomi yedu, vanhu vachitenga nekutengeserana nemahusa. Sekani vanhu vaibhadharwa nemahusa. Pari zvino izvi hazvikwanisiki. Saka ndozvetinongokumbirawo kuvashandi kuti zvimwe zvikumbiro zvavo zvine zvichemo zvavo ngazviwo zvikumbiro nezvichemo zvinokwanisika kuitika nezviri kuitika munyika, kwete kuti vataure zvimwe nekukumbira zvimwe zviro nekuchemera zviro zveunoziva kuti hatina chiro chacho izvozvo ende hatikwanisi kuzviita.
Asika vaZembe, dambudziko vashandi vari kuti riri kubva panyaya yekuti vezvitoro mitengo yavaa kutara haichafambidzanawo nemari dzavari kutambira kana dziri maRTGS.
Ipapapo ichokwadi kuti ane yetinoti madness iri kuitika mumabhizinesi. Neniwo ndasangana nazvo kakuru, maeveryday ndosangana nazvo. Chiri kudikanwa ndechekuti pose pamwe chete neTNF Tripartite Negotiating Forum yakagadzirwa iyi, pave nekugara pasi nekuwirirana, pave neyetinoti social contract. Ngatiwirirane sevana veZimbabwe kuti wakomana petiri pano pakaipa, munhu wese ari affected, ngatichibvumirana, tiite chibvumirano chinosunga tese semhuri yeZimbabwe, kuvanhu vemabhizinisi, wehurumende, wemabhengi nevashandi, kuti izvi ndozvatabvumirana nazvo izvi kuti tikwanise kubuda padambudziko retiri.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Daily News mune nyaya inoti mapurisa ari kunetseka nehuwandu hwevanhu vari kubatwa chibharo nevamwe vatyairi vematekisi. Mu Daily News nekare mune nyaya pamusoro penhengo yeparamende yeZANU-PF vaJustice waJajena vanoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vane chekuita nenyaya yekugadziriswa kwezvinhu munyika. Mu Chronicle hurumende inoti yakwidza mari yechibage kuti varimi varime nesimba, ichiti chibage chichaita $1,400 per tani asi ikayambira vanotengesa upfu kuti vasapidza mutengo weupfu. Kamuchino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Narasa iko vashamarari veStudio 7 pa Washington DC apo nematereri veStudio 7 kumativi ose enyika. Ya, ini ndine kupokana kwakanyanya nezviri kuitwa nevanhu veZANU-PF izvo, sekuti unonzwa nachirumanzi vachibuda muma TV vachitaura nemumapepa kuti hurumende yamunangagwa irikugona utungamiriri huripo, ikonomi iri kuzvakanaka isu tichitambura kudai, zvinhu zvinonzi zviri kunaka papi pazviri kunaka muzvipatara, mushonga vanhu vari kufa muzvipatara, vanhu vachirohwa kudzodzo, vanhu dziri kumbunyikidzwa zvakanyanyisisa. Chenji takatiti tirikuchinja mugabe tichisawo munhu mumwe, but toona kuti aiwa takatoita mistake tichavisa mugabe, nekuti zvimwe zvese zvamboitika pana mugabe zvakutoitika kufunezvi. Saka hatina chatinorumbidza kuti hurumende iyi nezvairi kugona kana hwani hapana, isu titoshuwira kuti dai hurumende iyi yachingosiya wezi kutotakidza kuti haisi kukwanisa kuzotikuona kuti vazhinji vachona veMuZANU-PF havana vanhu mwoyo yevanhu pamwoyo pavo.
Muri sei vashamarari veStudio 7 anajonga kandimiri nevamwe vese, muri sei sei vedu tiripo tevaiti da kukurudziravo mayuti ebato redu reMDC kuti ipapo ka ngavazame nepavanogonawo pese kuratidzira, vasamborega nesu tinotovasapota kana tiri kunoko. Izvaibvira ka taitenda nekoko Zimbabwe chaiko, tinobvisa hurumende iriko kuti yatadza kutonga vanhu, yatadza kuita zvido zvevanhu. So tirikuvapawo, tirikunamatirawo, tirikuvanamatirawo kuti zvibudirire, tibvise vanhu veZimbabwe munyapa, tibvise vanhu veZimbabwe matambudziko vanoshungurudzwa ngebato reZANU-PF nehurumende yaro. Ndozoendazve pada kunyaradzawo vanhu veChipinge kuti Mwari panemi vanhu veChipinge, Mwari ndoanoziva, musanyanya kufunga siteki zvinowanikwa muupenyu. Mwari ngoedu tese tinokunamatira kuti Mwari vamutungamiriri nenyasha nerudo kuti zveche zvichanakwa rimwe remazuva. Tinotenda musare zvakanaka.
Moroye mhuri yeZimbabwe, ndini Victor ndichitaura ndiri muSouth Africa muno Mbekasoti, ndichiti ndirogwadzwa mwoyo zvakaitika kumhuri yavatsvangirai, ndichiti tiri kuchema kachakacha musodzi, asi hakuzi kuda kwedu, musiki akangoita kuti zvidero, chiti ngatishingirire kunamata munamato yedu ichadavigwa nerimwe zuva. Poita nyaya iyi yava munangagwa, iyi nyaya iyi vana veZimbabwe tiri mbeva dziri kuteyiwa nemariya dzichisirwa nzungu, tichinzwa kunuhwira tichimhanyira imomo mukati memariya. ndozi nisiri kuchenjeregwa nevanhu vazhinji. Ini zvandirikutaura ndokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti vamunangagwa. Kudai vaitigwa zvakaitigwa vamugave, vabude timboonawo vachamisa dovira vachatipawo sekutaura kwemutungamiriri weMDC vachamisa. Timboonawo zvavainazvo zvavanotidomerawo. Taneta nekutambudzwa, taneta nekushungurudzwa navamunangagwa. Vaimboti chigaba chehuchi vachitamba. Pachigaba chehuchi pavanga vari kutaura ndipo pakuba mari yenyika, kwete mari yeZANU-PF, mari yenyika, kwete mari MDC. Imari yenyika yavari kuba inofanira kuti iende kumhuri yeZimbabwe ibatsire ruzhinji kune vakaitigwa masaikolini, vawane rubatsiro nemari iyoyo. Kune avo vakashungurudzwa vawane rubatsiro panyemari. MuZimbabwe hamuna zvikoro, hamuna marodhi, zvekudya zviri kukwira, kune nzara. Ndo mari yaifanira kuti ibatsire muzvikoro, kune vapi, kune marodhi, migwagwa. Izvezvi maaccident akawandisa nenyaya yekuti hakuna migwagwa, hakuna tara. Ndatenda zvangu.
Mangwanani Studio 7. Ndinoda kungotaurawo pamusoro pemutemo uyu wasainwa nenyika yeBotswana. Ndichiti inini kana pane chinhu chinotsamwisa Mwari pano panyika, chinhu chinonzi ungochani. Because kupesana nezano raMwari, Mwari akatibereka naye muwande. Imoti murume arore murume, mukadzi arore murume. Uyu mutemo wasainwa neBotswana mutemo unogumbutsa Mwari.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muUganda razivisa kuti mwana mukomana ane makore mashanu abatwa nechirwere cheEbola kanove kekutanga chirwere ichi chaonekwa muUganda. Mwana uyu anonzi akasvika muUganda nevabereki vake nemusi wesvondo vachibva kuDR Congo. Hurumende yeItaly iri kuda kuita michemo inorambidza zvikepe zvinopinza vapoteri munyika mavo. Vatevedzeri mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemukati menyika wakazivisa nezuro kuti vachairi nevaridzi vezvikepe izvi vasingatevedzeri mutemo vacharipiswa zviuru makumi mashanu nezvinomwe zvemadhora. Makateerera kustudio 7 aneni muchirongwa nditanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mazana nemazana evanhu vanobva kuAfrica vachiedza kupinda muAmerica vave kuonekwawo pamuganhu weAmerica neMexico. Bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemiganhu reUS Customs and Border Protection Agency rati mushondo rekutanga remwedzi uno vanhu vekuAfrica vakasungwa pamuganhu weAmerica neMexico vanopfuura mazana mashanu. Vapoteri ava vanonzi vari kubva kunyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Angola neRepublic of Congo nedzimwe nyika dzemuAfrica. US Customs and Border Protection Agency inoti vari kunetseka nevapoteri vanobva kuAfrica nekuti vamwe vakaita seavo vanobva kunyika mbiri dzeCongo vanongotaura chiFrench, ukuwo vanobva kuAngola vachingonzwa chiPutukezi. Vanodzidzisa zvekudzidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico, Dr. Angela Gapa, vaudza Studio 7 kuti vanhu pasi pose vanotsvaka kwavangararamira nekwavanokwanisa kuriritira mhuri dzavo. Naizvozvo vanhu vanonotsvaka upoteri kunyika dzakabudirira vachiramba vachiwanda. Tabata Dr. Gapa kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Yahungunda naone maizvana nezvemamigrants, I think anokwana 1500 vakamirira pabhodha reAmerica neMexico, vakamirira kupinda munyika nechivimbo chekuti vanokwanisa kuwana political asylum. Ukatarisa manyika dzacho dzakanyanya, vana Angola nana Mozambique vanotaura Portuguese inenge iri very similar to Spanish, saka munoona kuti nyika dzacho dzinotyidzana, particularly kana muchitarisa nyaya dzelanguage. Saka zvinogona kunge paine kutyidzana kunofacilitata kuti mamigrants ekunyika idzodzo specifically ave kuMexico.
Katarisa vanhu vokuAfrica vanenge vachina kutsvaka upoteri kazhinji vanoenda kuEurope nokuti padhuze. Ko ava vanobva kunana Angola nokunana Mozambique vachienda nokunana Brazil vanozvikwanisa sei? Pane munofunga kuti pane vari kuvabatsira here kana kuti vanozviita sei?
Iko zvino handisi kunyatsoziva kuti vari kunyatsofamba sei, senge inyaya iri nyowani hatisati tanyatsonyatsoinzwisisa. But nepamusana pekutyidzana kwenyika dzacho, mukatarisa historically nyika dzinotaura Spanish, nyika dzinotaura Portuguese dzinotyidzana, saka dzinenge dziine macultural exchanges. Saka ndo zvinogona kunge zviri zvinenge zvichiitika kuti panogona kunge paine mascholarship program anoita kuti mamigrants auye zviri nyore kunyika dzinana Mexico.
Munoona sekuti America ichazvikwanisa here kana tikatarisa uwandu hwevanhu pasi pese vari kuedza kuti dene vava vapinda muAmerica?
Kuti pari zvino President Trump ane inonzi strict foreign policy, vari kutoedza kuvhara bhodha, kubuilda inonzi a wall. Pavakaita campaign yavo yepresidency muna 2016 vakavimbisa maconstituents avo kuti vari kuda kuvaka bhodha wall rinobva kuCalifornia kusvika kuTexas. Saka zviri kuratidza kunge muno muAmerica macho vari kuzviona kuti zvona kuwanda kwemamigrants kunza mhirizhonga necorruption yakanyanya. Saka vane foreign policy pari zvino yaPresident Trump iri kuda kulimita mamigrants anouya kuAmerica.
Munofunga kuti zvizvarwa zvekuAfrica zvicharambe zvichiwedzera kuedza kupinda muAmerica?
Tatarisa historically mavolumes pari zvino nekuda kwegungwa reAtlantic Ocean rinoprovida natural barrier between Africa and North America, ndifunga kuti maAfrican migrants anganyanya kuwanda, particularly tikatarisa kuti vakawanda vacho vanobva kunana Central America, Caribbean nekuAsia. Ndofunga ndo vacharamba vaine mavolumes akawanda. dambudziko ravangawana vemaafrican ndeve vacho vatori kunomu vekuti vanogona kunge vakauya nemamwe mavhiza vanenge vasina kugara kunoku, asi kuti ndinyatsoona kuine mamigrants akawanda ari kubva kuafrica ndinyanyoone mavolumes acho achiincrisa.
Idzo nyika dzinonzi madeveloped countries dzakaita sana America, vana Britain neku European Union uko, munofunga kuti chii chaitika kana nyika idzi dzabatana dzichiedza kurwisa nyaya yemaimmigration?
I think trend yatakutoona ndeyekuti munyika dzamataura dzekueurope nekunorth America pane anonzi maright wing nationalist parties kuramba achimuka every day. Mukatarisa maright wing parties ndeaya anoda kufocusa on preserving culture yenyika idzodzo, vanogara vari anti-immigration and vari anti-globalization, zvichireva kuti izvona vanoda kupreserva mabhodha avo, vanoda kuti vazvarwa munyika idzodzo vawane mabasa, vawane maopportunities nehealth insurance. Havadi kuti zviextendwe kune mamigrants nekuti zvinobva zvakonzeresa kuti vamwe vamacitizens arimo asawana maresources akawanda. Saka tiri kuona munyika idzodzi maright wing parties achiita achiwedzera, and kana akaramba achiwedzera anoramba achiwedzerawo influence yawo muimmigration policy yenyika idzodzi. Saka ndoo maonero andiri kuita ndeyekuti zvichaita kuti mavhiza anetse munguva yemakore achatevera.
Ava vanga vari Dr. Angela Kapa vari parunare kuCalifornia neStudio 7.
Vakomana kana tiri tose iwe inokuna nhambo dzakawanda. Vakomana kana takabatana iwe inokuna nhambo dzedu dzose. Vakurira kana tiri tose iwe inokuta mhuri yedu yose. Vakurira kana takabatana iwe mhuri yedu yose inokuta.
Nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Amai Vimbai Tsvangirai Java vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hazvigoni kuti vashandi vade kubhadharwa nemari yekuAmerica, asi ivo vachiziva kuti makambani avanoshandira haasi kutengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muAshington DC ndichiti musara zvakanaka.